vachitura mutongo wavo mutongi wedarira magistrate amai mare wanazvo gofa vati chimwono hakodzere kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso asi amai gofa vatsoropodza vachuchisi vehurumende panyaya iyi nemashoko avo ekuti chimwono anofanira kugara mujeri nekuti mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi mushure mekunge mupurisa ari kuferefeta mhosva iri kupomerwa chimwono vanaison chirape vakaudza dare nezuro kuti pane vafakazi vatatu vavasina kudoma nemazita vari mubazi revachuchisi renational prosecuting authority vavari kuda kuti vagozovanyoresa magwaro ekuroverera chimwono amai gofa vati hurumende haifaniri kuvharira vanhu mujeri kuti igoferefeta vachiti nyaya inofanira kutanga yaferefetwa munhu ozosungwa amai gofa vatiwo zvakataurwa nemuchuchisi kuti mhosva iri kupomerwa chimwono imhosva yakakura kwazvo hachisi chikonzero chekuti chimwono asapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso vatiwo hurumende haina kuunza kudare mamwe mashoko ayakataura mudare kuti akanyorwa nachimwono padande mutande rake mukuparwa kwemhosva vachiti izvi zvinoratidza kuti hurumende iri kuviga humwe humbowo uye vati zvakare vachuchisi ndivo vaifanira kupa humbowo hunonwisa mvura hwekuti sei hurumende ichiti chimwono anofanira kuramba ari muusungwa asi mukupeta mutongo wavo amai gofa vati dare raona zvakakodzera kuti rinyime chimwono mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti chimwono anogona kunopara dzimwe mhosva kana kapiwa mukana wekubuda mujeri amai gofa vati chimwono munhu akapara mhosva panguva iyo imwe mhosva yaari kupomerwa isati yapera mumatare saka vanoona sekuti munhu anogara achikoromora mhosva rimwe remagweta achimwono vagift mutisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare
mutongi madam gofa vatiyo haakodzeri kuti apiwe bail nokuda kwokuti state yakaburitsa zvainoti macompelling reasons chimwe chacho chinova chokuti Hope ane tsika yekupara mhosva nokuda kwokuti ane imwe iri pending ichiruda kunzwika nevatasi
vamutisi vati havasi kufara nemutongo uyu vakati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro vachiti chimwono munhu asati ambobatwa nemhosva kuti anganzi ihoromori
tichaenda kudare repamusoro tichiinochallenja mutongo iwoyo nokuti hatina kugutsikana nawo
rimwe remagweta achimwono vadouglas coltart vaudza vatori venhau panze pedare kuti chimwono ari kushungurudzwa pamusana pebasa rake rekutora nhau vachiti kuburitsa kwaari kuita nyaya dzeuori ndiko kwakakonzera kuti asungwe zvichakadai amai gofa vati chimwono agodzoka kudare musi wambudzi 26 chimwono akatarisirwawo kutanga kutongwa musi wazvita 7 pane imwe mhosva yaari kupomerwa yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati achishandisa zvakare dande mutande rake retwitter ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi.